kwakunge kupusa nenjere dzesedziye dzakunge ufuza
kubara pasina
chinjerera bondera
ichi chinenge fuza
amara mude
sangubara pasina
bondera itsotsi
uyu anenge fuza
unu mude
sangubara pasina
bondera embava
ichi chinenge fuza
unu mude
sangubara pasina
chinjerera bondera
uyu anenge fuza.
Thank you.